Takanzwa minista vezvemari vamutulunyi vaitaura muparamende mazuva mashoma apfuura vachiti mari idzi dziri kupiwa vanhu pachena kuburikidza nemabhengi. Isusu pakuziva kwatiri kuita ende nematauriro azvakaitwa pekutanga pamari dzokubatsira vemabhizimisi madiki nemainformal traders, tainzwa kuti mari idzi dzichange dzichiuya directly kumunhu anenge achida kubatsirwa. Information iyoyo kuti dzava kubva kumabhengi information yatakatanga kutonzwawo minista vachitaura.
Chii chiri kukuodza imoyo?
Chiri kuti pakusafara isusu seboka revhiseti ndechekuti tinotarisira kuti nhau dzinge dzichitaurwa pajekerere kana urongwa huchinge hwachinjwa, mainformal traders nevane mabhizimisi madiki vange vachingoziviswa kuitira kuti pasava nevanosara vanenge vane mukana wokunge vachikwanisa kubhenefitawo kumari idzodzo. Saka tiri kukurudzira ministry of finance neministry of SMEs kuti nyaya yeinformation yekuti mari dziri kuwanikwa sei uyezve nezvinodiwa kuti munhu ange achikwalifaya kuwana mari idzi ngazvive pajekerere, ngazvisaita senge zviri kuvanzwa kuti pave nevashoma vanowana vamwe vachitadza kuwana. Saka tine kunyunyuta kukuru nemashoko atakanzwa iwaya ekuti zvinhu zvachinjwa pasina ruzivo kumainformal traders acho anofanirwa kunge achibhenefita muchirongwa ichi.
Chii chimwewo chiri kuita kuti muite pfungwa dzekuti munenge masiyiwa pamene?
Tikatarisa futi macomments ataurwa naminister zvine chokuita senge kuti mainformal traders havachakwanisiwo kubhenefita kuchirongwa ichi. Saka tine kusafara nemarongere iwaya nokuti tarisiro yedu yanga iri kuti mari iyi ichauya ichibatsira vana mabhizimisi madiki vakaafektwawo zvikuru necovid-19. Tinopokana neidea yekungoti makambani mahombe ndiye anofanirwa kunge achiwana mari iyi.
Nechikonzero chei?
Makambani mahombe haasiriwo ega akaafektwa necovid-19, informal sector yakaafektwawo nenzira hombe chaizvo. Tikatarisa kukura kwakaita informal economy muZimbabwe, tinenge tichitarisira kuti hurumende inge ichipa ichiisa maplans ekubatsira sekta iyoyi. Saka kana zvava kunzi makambani mahombe chete ndo akunge achikwanisa kuwana mari iyi kuburikidza nokumabhengi, zvinenge zvava kuvharira panze mainformal traders, mastreet vendors anokwanisa kunge achiwanawo rubatsiro, nokuti pakupupurwa kwakaitwa nyaya yekwekutanga zvaitaridza sokuti mainformal traders achange achibhenefitawo muchirongwa ichi. Saka mashoko aya akatishamisa chose.
Sesangano, manyorera here kuhurumende kana kuti kuhofisi yava mutulincube kuti munyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei?
Ndo zvatiri kutoita titori muchipitipiti chokunzwawo maviews emamembers edu so that tinopa response kana kuti shanduro inoenderana nemaonero anenge achiita mamembers edu. Sekuziva kwenyu, we are a national organization. Saka pari zvino tiri kungowana mazwi, mashoko nekurudziro kubva kumamembers edu. Tinotarisira kuti vhiki iroro rinorisati rapera tinenge tanyora tichiendesa zvichemo zvedu nenyunyuto yedu.